Mutaurwe Zek, vachaspa mangwana, vauza Studio 7 kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino.
Iye zvekare patikatora pamasura patikadzidzisa ruzhinji vanhu vakanyoresa kuvhota vanga kusvika ku6 million. Uye komishini ichange ichizodzidzisa ruzhinji maererano neplani kana strategy yatinayo kuti zvirerukira vanogara kunzvimbo dziri kure.
Vamangwana vanoti bazi ravo richafambira vanhu munzvimbo dziri kure nekure kunyoresa kuvhota. Vati pari zvino pane nzvimbo 94 kana kuti 73 dziri kunyoreswa kumatunhu makuru nemadiki.
Tokatasa vanhu vanogara kuna Nachikombezi vari 150 kilometers away from Chirezi nevanzvimbo ine voter registration district office. Commission tazivisa ruzhinji kuti chake tichifambisa sei takatasana nesarudzo dziri kwamuna 2023. Tichazivisa ruzhinji munguva diki inotevera maererano neurongwa hwacho ihwohwo kunoenderana nekutikurerutsira vanhu vakawanda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Commission ino icharamba ichinyoresa vanhu kuvhota sezvayagara ichiita ku73 maofisisi ayo anova 3 nemaprovinsi 63 emadistrict.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Lovu vanotiwo vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvinomwe vakanyoresa kuvhota kubva musi wa 1/10/2022 kusvika pari zvino zvichienzaniswa nekumashure. VanLovu vanoti uwandu uhu hwakakonzerwa nekuwaniswa zvitupa kwevanhu pachena munzvimbo dzavanogara. Vati pavakatanga kufambira vachinyoresa vanhu kuvhota, vashoma vakanyoresa sezvo vainge vasina zvitupa. Chimwe chiri kuita kuti vanhu vanyorese kuvhota zviri nyore kubatsirwawo nezvekufambisa nevezvematongerwo enyika kuenda kunonyoresa kuvhota. Mumwe akabatsirwa kuenda kunotora gwaro rekuzvarwa, chitupa nekunyoresa kuvhota muchinoi ndiva munashe chivavaya vekumakonde. Vachivavaya avo varamba kudoma zita rebato ravo vanoti vanofara kuti kunyange sarudzo dzikapera vachasara vave nechitupa chavanga vasina.
Chiri kundifadza ndechekuti ndakwanisa magwaro ekuzvaro, chitupa nekunyoresa kuvhota mahara, izvo zvandanga ndisingakwanisi kuwana ndegani kozi zvinenge zvichinetsa. Kunyange ndikavhotera hapana chandinobva, uye ndichasara ndiine chitupa chandichashandisa kweupenyu hwese.
VanLovu vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vabatsirwe nezvekufambisa kuenda kunonyoresa kuvhota nevezvematongerwo enyika.
Zimbabwe Electoral Commission hai investigate kuti munhu auya atakurwa nani, ichatoda kuona kuti munhu arejesa here. That's no chinhu chikuru, but what is important is munhu auya here nemarequirements anodiwa, chitupa chako, proof of residence and then to register.
Musarudzo dzakaitwa muna 2018 vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvishanu zvine mazana manomwe nezvitanhatu kana kuti 5,685,706 ndivo vainge vanyoresa kuvhota. Zeki inoti vanhu vanokwanisa kuona kuti vakanyoresa here kuvhota nekudzvaya nhamba dzinoti 3,265# panhare mbozha yeNet1. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.